mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 21 gunyana September 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Dare ramajestate rinomisa gwaro rekusungwa kana kuti warrant of arrest yava Tendai Biti. Vasi vanilizwe Nkomo vanoti vane kodzero yekukukwidza kuva mutungamiri webato rinopikisa reZapu. Musika wezvigadzirwa weZimbabwe International Trade Fair unotanga nhasi muBulawayo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose, uye vamwe vanhu mazana maviri ane makumi mana nevasere 248 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana mashanu ane makumi matanhatu nemapfumbamwe 4569. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vave zviuru zana nemakumi maviri nezvisere zvine mazana nemakumi masere nematanhatu 128,186. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakange vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana mapfumbamwe ane makumi matanhatu nezviviri zvine zana nemakumi mana nevashanu 2,962,145. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana masere nezviviri nemazana mana nevatatu 2,082,043. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Mutongi wedare ramajistrate muHarare Amai Chidogarwe vanonzi vakabvisa magwaro avange vapa mapurisa kana kuti warrant of arrest ekuti vasungwe mutevedzeri wemutungamiri webato guru rinopikisa reMDC Alliance vaTendai Biti. Vabiti vari kudare iri vachipomerwa mhosva yekutuka chimwe chizvarwa chekuRussia Alishina, asi vari kuramba mhosva iyi. Muchuchusi mukuru wehurumende vaMichael Reza ndivo vange vaisa chikumbiro chekuti Vabiti vasungwe, asi gweta ravabiti vaAlec Mchadahama vati Vabiti vainge variko kudare. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Zvakaitika ndezvekuti isu tanga taenda kudare naVabiti katosvika kumakuseni na8:30. Saka zvakazoitika ndezvekuti isusu taifunga kuti tiri kupinda mukoti number 14, ndobva tagara panzi pekoti 14. Nyambishirwa rekodhi renyaya yacho rarainiswa kune imwe koti inonzi koti number 9. Saka isusu takamira paya tachitsvaga kuti rekodhi iri ichaenda kunani, sezvo mutongi wacho anga asiko. Ndobva ari kunzipo zita ravabiti rakazodaidzirwa kukoti number 9 pakazoitwa warrant of arrest yachona. Asi isusu takanga tiripo, Vabiti vanga vatoripo, yakazodaidzirwa na 9:03 kumakuseni, ivo vanguri vauya na8:30. Saka zvisi kuti izvo vanga vairovha dare kwete, vanga varipo chido kuti vavasingazivi kuti nyaya yavo iri kuitwa kupi. Saka patakazodzokera ikoko, takazoenda kune mutongi wemukoti number 16 kataura kuti Pamvita po paito waendo sares, tanga tuto ripo tuto saka wotuto tiga mu kochi iki. Zova, waendo sares iya ya zoi. Iya zoi, sende kotaruki. Taga, apana kala zoi tika. Ae, jesu ni wanam chichi ziwa wabita wama kala wakiro wa kukoti. Ae, pawawa ya wa wanda wa kigwati ni ayewe ili mu kochi namba 9. Nasi prawito wa fakazi wa hindi. Jesu ni zoi zoi ni ipa zeka zeka.
I was able to get a lot of people. Kanzete kuti namba 17 kwakai kuku darere dzimosi. Inya yachino yanga iri kuone zviro yacho naiyo ya mosewa.
Saka yakuzonzwikwa rini nyaya iyi?
Saka nyaya iyi ikabvekwa zvakare kudare mufasevhen Oktoba kure rineri kukoti namba 9.
Ivo vachuchisa vakupai here mapepa ese amuri kuda kuti nyaya iyi itange?
Mamwe takapiwa, mamwe tiri takatega, hanya yechirungu, yekuzanzi wakapika munhu kushishidzira kuti ndoda kumurova. Hapana hapo mapepa akawanda atinawo yekuti tikwanise kutiona kuti tingadzirwa vabiki sei. Saka mapepa atinawo, atingoti tiri kupikisirawo kuti zvavakaita zvacho izvozvizvi kurova munhu here kana kuti kutuka kana kuti hapana nyaya. Saka tiri kuti hapana nyaya, saka ndoo zvatiri kumboita parizvinezvi. Isati yatanga kutongwa.
Bwetara vabiti vaAlec Mchade Hama vange vari parunhare muHarare na Blessing Zulu we Studio 7. Zvichitevera musangano wakaitwa nebato rinopikisa reZimbabwe African People's Union ZAPU uyo wakavhotera kuchengeta mirayiro inobata avo vanoda kukwikwidza kuvatungamiri vebato iri. Pava nemutauro wekuti mitemo yakanga ichida kudzikwa iyi yakanga yakanangana nekudzivirira mwanakomana wevaimbove mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaJoshua Nkomo vasivangirizwe Nkomo kuti vasakwikwidza kuva mutungamiri webato iri. Kukwikwidza kuva mutungamiri webato iri, mutemo weZAPU unoti munhu anofanirwa kunge ari nhengo yebato iri kwemakore mashanu. National People's Council yeZAPU mumatunhu eBulawayo, Harare, Britain, United States and South Africa akavhota 24-18 kuti mitemo isachinjwa. Tabata mutauriri weZAPU vaEpitule Tembani Maposa kuti vatiudze zvizhinji.
Takati tiri musangano pakabuda mufungiro wekuti dai decision yakatorwa neNPC mugore ra-2019 apo taigadzirira Congress ya-2020 decision yacho yaiti iyo munhu anoda kukwikwidza kuti aone chinzvimbo muNational Executive Committee anofanira kunge aine makore matatu anotevedzana ari nhengo yebato. Yaitaura zvakare kuti munhu anoda kukwikwidza kuva mutungamiriri webato anofanira kuve nhengo yebato kwemakore mashanu zvitevedzana. Inhano yakatorwa muna 2019 apo taigadzirira Congress. Asi vhiki rapfuura iro pakaita miono yakuti dai zvashandurwa izvi, dai nhano iyi yarasiwa, tangoregera umwe upi neupi zvake anoda kukwikwidza akwikwidza. Asi mekokupedzisira takazovhota ende mabudiro evhoti akaonesa kuti vari kuti decision ya-2019 ingaigare iripo itevedzerwe vakawanda kupfuura avo vanga vachida kuti irasiwe isatevedzerwe. Saka ndo mawiro akaita musangano uyu.
Manhamba abuda muvhoti anoita seasina kunyanya kusiyana. Izvi zvaitwa hazvichakonzeri mutauro here mubato reZAPU?
Ichokwadi, manhamba haana kunyanya kusiyana. Asi at the end of day tanga tichifanira kuva nedecision. Zvakare tiri kunyanya kudzikana kuti decision taitora nenzira inofadza munhu wese zvakare inosanganisira munhu wese not inclusiveness saka i decision yedu tese sebato i decision inobata munhu wese webato nyangwe anga achipikisana nayo parizvino andingade kukonfirma kana kutaura mazita evanhu vari kubatikana kana vanhu vari kuva affected ne decision iyi
avo vange vari mutauriri wezapu vaEpitule Tembani Maposa vari parunare kuSouth Africa ne Studio 7 tabatavo vasivangirizwe Nkomo kuti vatiudze maonero avo pamusoro penyaya iyi
mutemo uyu wamuri kutaura nawo mutemo wakaitiwa ne NPC, National People's Council, which is the body that sits and makes laws, wanoita mutemo in between congresses. Saka mutemo uyu wakabumbiwa ne NPC yacho. Asi hausati wasvika ku Congress. Saka since last week vakuru vebato rezapo vanga vachikurukura nenyaya yacho iyo kukasvika Saturday this past Saturday ma elders eparty ekuma Tevedene South vakakurukura nenyaya yacho vakazobuda ne conclusion yekuti inini Michaelis vanilizwe Nkomo ndino qualify kukwikwidza kuita mutungamiri webato rezapo.
Vankomo nyaya yekuti imimi hamufanirwi kukwikwidza kuita mutungamiri wezapo yakabvepi?
Nyaya iyi yekuti inini handikwalifai kupinda mumakwikwi iyawo nyaya yacho yakabva pekuti pane munhu akaenda kumidia nenguva ndichisimuka ndichisimudzwa nebranch yangu yekumapisa kuti ndiite basa achitaura kuti sivavilizwe vacho hatimzive swangizo wacho haisi member yezapo asi zvinoshamisa ndezve kuti inini I've been a member of zapo since revival. I'm a card carrying member, fully paid up member yezapo. Makadi angu yese ndawapa ma elders nesarate kuti vaongorore saka vakaona kuti ari right ndine kodzero rekugara nekukwikwidza mupati in the position I'm contesting for. That's the position nyaya yacho iyoyo.
Avo vange vari vasivangirizwe Nkomo vari parunare kuBulawayo ne Studio 7. Musika wezvigadzirwa weZimbabwe International Trade Fair wegore rino uri kutarisirwa kutanga nhasi kunhandare yeZimbabwe International Exhibition Center muBulawayo. Nyika gumi dzinoti Botswana, DR Congo, Indonesia, Kenya, Malawi, Mauritius, Namibia, Nigeria, South Africa neTanzania dzinonzi dzakazivisawo kuti dzichange dziripowo gore rino. Show iyi ichange iripo kwemazuva mana kusvika nemusi wechishanu uye mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ndivo vari kutarisirwa kuivhura zviri pamutemo. Dingindira regore rino rinoti showcasing the new normal for business and industry realities and opportunities. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara vanoti uyu mukana wakakosha zvikuru kumakambani emunyika. Ngati nzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tandika nekujekesa ndechekuti International Trade Fair yakakosha munyika nekuti mukana wekuti vemabhizimusi uyewo isu zvakare senyika tinge tichishambadza kune vemabhizimusi wemuno uyo zvakare kune dzimwe nyika. I think izvozvo ndo zvakanyanya kukosha uyewo senyika tichishambadza maopportunities arimo kuita zvemabhizimusi. Kune nyika dzakawanda dzinenge dzichiparticipata mabhizinesi nyika dzakawanda anenge achiuya achida kuonawo zvatiina zvomuno. Saka ndimi zvakakosha kuti tinge tiine mikana yakadai inoita kuti tinge tichiita showcase kana kuragidza zvatinoofa nekuti zvakawanda zvatiinazvo munyika in terms of maopportunities ekuita zvemabhizinesi nekuita zvemainvestment zvimwe zvacho zvinenge zvisingazivikani.
Tinoona kuti gore rapera ZITF haina budirira nenyaya ye COVID-19 munotarisira kuti pane shanduko ingavepo gore rino.
Kozi gorapera yakakanganiswa nenyaya ye COVID hongu COVID gore rino tichinayo, but as the global economy recovers, as the continental economy recovers, adimukano zvakare kuti tinge tichirakidza dzimwe nyika, ma business people kune dzimwe nyika, ma investor kune dzimwe nyika, ma opportunities arimo muZimbabwe.
Tinoona kuti nyika yakatarisana nezvimhinga mupinyi zvakasiyana siyana munyaya dzemabhizimusi. Zvinhu zvamungataura pamusoro pazvo.
Hongu tine ma challenges in terms of doing business, but also zvakare pane mikana iripo yekuti vanoda kuita zvemabhizimusi vanogona kunge vachi exploiter across my different segments, nema sectors e economy yedu. Tine mikana yakawanda yekunge vanhu vekunzi vanoda kuita zvemabhizimusi muno. Uyewo zvakare vanhu vari muno vachisangana nemamwe mabhizinesses vachicreata manetworks ekuita mabhizinesi, mapartnerships, atingi zvakakosha izvozvo.
Avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nau anhasi. Newsday rinoti bato riri kutonga reZANU-PF rinoda kumanikidza vashandi vehurumende kuti vapinde chikoro charo cheHerbert Chitepo School of Ideology kuti vadzidziswe kugadzirira sarudzo dzemuna 2023, izvo zviri kushorwa neavo vanoti ZANU-PF iri kuedza kukanganisa pfungwa dzevashandi vehurumende. MuNewsday makare, umwe magistrate anga achishandira kukariba asi yabasa achipomera Judicial Services Commission mosva yokusamubata zvakanaka. Magistrate Stafford Wamsanga vanoti vakabviswa kubva kumvuma vachiendeswa kukariba pasina chikonzero. Chronicle rinoti Bishop Ephraim Lovu vemumusha weEnaleni kuBubi kuMatebeleland North vakashaya manheru zvichitevera kupiswa kwavakaitwa nePeturu vari mumba mavo. Mudzimai wavo anoti vakarwiswa nevanhu vasingazikanwe. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kasi pa Studio 7. ZvemuZimbabwe zvinorwadza. Ndakamuteerera tinomudaisa chinyoka murume uyu achitaura kuti nzvimbo dziri mumaruzevha hadzisi dzevanhu vagariremo. Saka isu semaZimbabwe tichatinacho chiwo. Nhasi uno panhasi tinotireta independence. Tinoti ivhu riri rairwira ravairwira, vanoti ivhu riri ravairwira. Saka chatakaona chii? Takazorowana ivhu racho here? Kana zviri zvotonzi nzvimbo dziri mumaruzevha dzidzenyu dziri mumakuma purezidendi, ndo zvinovapa simba here kuti vanongoswerobvisa vanhu zvekuganyabvura vanhu vachivabvisa mumagere vasingaremekedze makuva emadzitateguru? Vakomarume semaZimbabwe takasasvinura ka. Rimwe rezuva tichaenga takubviswa citizenship wedu takunga tisi maZimbabwens. Chokwadi takasapepuka, tikasamhanyamhanya tikabvisa monista inonzi ZANU-PF irai, tiri mudisaster hombe. Makanzwa mashoko aitaura natinomudai sechinyoka. Ndekutoratidza kuti avanhu avari vanogona kuita zvese zvese. Tarisai muone vanhu vari kunzvimbo dzavagero vari kubviswa sembo. Vagara makore nemakore, misha yemadzitateguru yonzi haisi nzvimbo yenyu.
Magadini vana mukoma Jonga Kandemiri, tinokutendai timu yeStudio 7 nebasa guru ramunoita. Ini ndinoda kutaura kuti haachamisa aenda nenyika. Ndakashamisika ndichifonera gogo wangu kuZimbabwe kumaruzevha uko vavane 92 years vachitaura kuti muzukuru chamisa aenda nenyika. Madira atinoita chamisa akangofanana nemadira ataita Robert Mugabe 1979-1980. Chamisa aenda nenyika kana machembere kuzvigayo vaakungotaura kuti chamisa chete chete. Saka advice yangu kuna mukoma chamisa, nokuti chigaro matopiwa, madiwa nepasi, madiwa nenyika. Mwari akato kuzodzai. Musazo garitha pachigaro. Zvakazo ita Robert Mugabe. Kana mango pinda papa wachete. Gadzirisa izvinhu zvifambe. Kana mchinge magadzirisa mubva muchiri kudiwa nevanhu.
Magadi zvenyu vatekenyuro Studio 7. Aiwa ndinofarawo zvangu nenhau dzamunotipa maererano nezvinhu zvese zvichiitika munyika medu muZimbabwe. Takanaka chose. Asi kuti chinhu chiri kundishungurudza iZBC, iyo Radio Zimbabwe neZTV. Handizi kuti recruitment criteria inoshandiswa kuti upinde basa kuya kuya. Asi ndeye chiboda geze kuti munhu unofungoenda kuboda geze wondoitwa indoctrination. Brain wash, wotokuwadzwa brain. Zvokuti haushaoni chaiko chaiko, hauchakwanisi kutaura zvinhu zvinenge zvichiitika paground. Wakutongotaura zvinhu zviri biased ende zvinopedzera zvakutongobhohwa. Chero benzi, chero bofu ripi, chero zvinoenda kuchikoro, munhu upi zvake anongoona kuti izvi zvandiri kutaurwa izvi ndezvenhema. Plus hazvina chokwadi mukati, everything is biased endi zvakutopedzera zvakubhohwa. Yes, of course, ndonzi kuti vanoma maprograms anoitwa maprograms anoitwa nana Tete Tudor. Asi ndoda kuti ndatongova ne that attitude andakwanisa kuaterera ndongoona kuti everything is now dirty. As everything associated with this ZBC andichadu zvizvo.
Moroi vawande, ndiva masunda nemhuri yavo. Tiroda kuti timhoresane pamushini yenyu iyoyo munosevenza iyo. Mukuita zvakanaka zvikuru, tinokuremekedzai zvikuru. Asi bata basa rangu zvakanaka. Ndoda kungotaura zvangu nyaya pfupfupi kuti vachamisa ngavachiisa mireza yavo pese pese murungo zvionerawo. Takatitaura kare kuti kuchauya mashura nguva iri kutevera iyo muchamaona mashura achazouya nhaika. Musachazvenyu vanhu veZimbabwe, mashura ari kuuya iye zvino. Takazvitaura kare kuti kuchauya mashura. Sateedzera vana monzo ravo, chirwere chiri kupinda mevari. Ho mashura etiri kutarisana yawayo kuna namonzura uko. Mashura ari kuitika kuna namonzura. Mukaona zviri kuita kuna namonzura izvo. Ndo anonzi mashura iwayo. Chiregai muone mashura achauya. Vanhu vese vachashamisika zvikuru. Saka musazivicha izvozvo. Vatare zvakaita kumapurazi kumamaini kwese uko. Vari kungotobora tobora. Hapasi sina pavawande. Hapasi sina kana chinhu. Zvinhu zvese zvakapera kudhara apa. Pasina chavachamirira. Zvakatopera kudhara. Musava nekurwadziwa nazvo izvozvo izvo. Saka tiri kuti kwevari pahurumende iko zvinei vari kutonga. Hapasi sina chinhu chose chavari kuita kwakungotobora tobora nyika yese. Maita yenyu zvikurusa. Ndiva makunda ari kutaura zvitange.
Makadi pastudio 7 tinokutendai nenhau dzamunotipa. Nikuona kwangu ini ndinoona sekuti vanhu tongopomera hurumende kuti hurumende ZANU PF. Asi isu vanhu pfungwa dzedu ndopfungwa dzina madhaka, ndopfungwa dzedu hadzifungi, hadzidhonzi zvakanaka. Sasiripomera hurumende kuti vamunangagwa vadii vadiwa munangagwa. Kana iwo Mwari vakangoti Zimbabwe ichanaka nenguva yayo.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mangwanani ano nyika zhinji pasi pose dzinenge dzakatarisisa nokuteerera mashoko achaturwa nemutungamiri weAmerica vaJoe Biden pavanenge vachitaura kuUnited Nations General Assembly muNew York. Madzisawira eAmerica mazhinji havasi kufara kuti kubva zvasarudzwa vaBiden hapana mutsauko mizhinji yavati vaona mukudyidzana kwavo neAmerica. Vachitaura kuUnited Nations General Assembly kwekutanga semutungamiri weAmerica, vaBiden vanotarisirwa kukurudzira madzisawira eAmerica uye nekuvimbisa kurwisana neCOVID-19 pasi pose. Mukupedzisa hurukuro yedu yatakatanga nezuro, vanoongorora zvematongero enyika vaCalvin Manduna vanoti kumira mberi kweUnited Nations General Assembly kunopa vaBiden mukana mukuru wekusvitsa pfungwa dzavo nezvinangwa zvavo kumadzisahwira nevamwe. Chimwe chezvinhu zvikuru zvichada kutaurwa navaBiden inyaya yemamiriro akaita COVID-19 pasi pose, pamwe chete nekuratidza kuti America yatora zvakare chinzvimbo chayo chekutungamirira nyika dzose pasi pose. Ndatanga nekubvunza vaManduna kuti dzimwe nyika dzinoona sei utungamiri hwavaBiden pamwe chete neutungamiri hweAmerica.
Vamwe avo vanenge veChina vakaona kare kuti vakazvitaura ivo pachavo kuti kuchinja kupinda kwavaBiden kuchibuda vaTrump hapana chinochinja stance yeAmerica kune China, kune Russia and so on, nedzimwe nyika dzakaita sana Cuba, Venezuela is always going to be hostile. Saka havaoni chakachinja, havanyanyi zvitarisira. VaBiden vanga vachitaura vachiedza kutaudzana nemaChina mazuva apfuura zvinenge zvaramba kuitika, nekuti vakaona karo kuti dialogue chaiyo vaBiden is same navaTrump in approach, kungosiyana kweapproach asi maresults and attitude yavo kune nyika dzakaita sanaChina nanaRussia zvakangofanana.
VaManduna, France ingakanganisa vaBiden nenzira ipi?
I'm sure vekuFrance vanenge vachange vachitarisa nzira dzakasiyana-siyana kuti vakanganise America, whether direct or indirect. Yekutanga ndingati panyaya dzekukooperata pavanga vachiita kuchiuto muchava ndofunga vachitanga kudzora mashure, especially kuEurope ikoko vanogona kutanga kusebera mudhuze mana Russia kuEurope kuya. VekuFrance kunyaya dzebusiness neinvestment, kana pange pane madhira neinvestment yekuAmerica yange ichinda ikoko, vanogona kuva vakutasama mapartners kuti vabudise maAmerican mumadhiri wayo. Kunana Iran kuya, France yanga ine mainvestments akawanda ayaita yanga yaregera nenyaya yekuti panga pane masanctions at the behest of my Americans. Saka pamwe muchaona vava kudzokera kuya kunotaurana naIran, nana Russia, China kuti ngatiitei mainvestments and become more friendly kunyika dzavakange vambosiyana nadzo vachiteerera direction yeAmerica. Saka pane nzira dzakasiyana-siyana dzavachaedza.
Ko, panyaya yeCOVID-19 pasi pose, pane zvamunotarisira kuti vaBiden vachataura here uye chingava chii?
I'm sure panyaya yeCOVID vaBiden vachapa mashoko ekusimbisa dzimwe nyika kuti vafambe nenyaya yekuvaccinate vanhu. Zvobatsira nekuti mavaccine acho mazhinji anogadzirwa neAmerica, saka commercially as well zvozvivabatsira kuti nyika dzinzi dzive dzikwanisa kuaccessa mavaccine aya anogadzirwa nemakambani avo. Of course pane maconcerns avainawo avatotaura kuti vanhu vasauye vachiungana kuNew York for UNGA vachitya kuti pangaite super spreader muNew York iyo neCOVID. Asi overall message yavo inenge iri kusimbisa magovernments edzimwe nyika kuti vafambe nemaprogramu avo ekuvaccinata, sezvo ndo zvichakwanisa kuti global economy imuke zvakare kana nyika zhinji dzakwanisa kuvaccinata vanhu vakawanda.
Avo vange vari vanoongorora zvematongero enyika vaCalvin Manduna vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Dare raMajestrate rinomisa gwaro rekusungwa kana kuti warrant of arrest ravatendai diti. Vasivangiliswe Wenkomo vanoti vane kodzero yekukwikwidza kuva mutungamiri webato rinopikisa reZimbabwe African People's Union. Musika wezvigadzirwa weZimbabwe International Trade Fair wegore rino unotanga nhasi muBulawayo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi.
Ivai nesu zakare manyuru anazi apotichu kupaya chezimwe na uu. Ini, njini tandono kawande, njini Washington DC, nchiti imosfera zakanaka.